Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri chikumi 11 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mwanasikana wamushakabvo Morgan Tsvangirai, amai vimbai Tsvangirai Java, vanotarisirwa kuyugwa muHarare. Vanhu munyika vochema-chema nekudhura kwezvinhu kunyange hurumende iri kuti iri mugwara panyaya dzezvokugadzirisa upfumi hwenyika. Dare repamusoro muBotswana rotendera ungochani. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Amai vimbai Tsvangirai Java, mwanasikana wamushakabvu Morgan Tsvangirai, avakashaya kuchipatara cheWest End Clinic muHarare neZuro, vave kutarisirwa kuvigwa nemusi wechina kuGlen Forest muHarare. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura parufu rwemudzimai wavo muHarare nhasi, vabatsirai Java, murume waamai Tsvangirai Java, vaudza vanhu vanga vakaungana kuti vacharadzikwa muHarare.
The coffin shall be drawn out. Muchamona munhu wenyu, muchamubhabhaisa. You shall eat, you shall celebrate. On Thursday, that will be the same. People shall eat as many as they can eat. Transport shall be provided to Glen Forest when you lay it down.
Mashoko aya atsinirwawo nemutauriri wemhuri yekwaTsvangirai, vamanase Tsvangirai, vanova baba munini waamai vimbai Tsvangirai Java.
Tine service yechurch manherana. So semunhu uyu angari MP, tazobatana nepati vana President Chamisa nemakurukota avo nevamwe vanga varipo, tichiedza kuonesana kuti mangwana makuseni kuma 99 bodi inogona kutorwa kubva kunyaradzo, vanhu voenda kuGlenview. KuGlenview kuchaitwa rari because ndo yanga iri constituency yemusikana. Saka after the rally yatinotarisira kuti maybe kuma 3:30 inenge yapera, bodi inozouya kumba kuStratavan number 2 Landhurst. Manheru acho iwayo kuma 6 kobva kwatanga church service. Saka kusen kweThursday kuma 99 bodi inotarisirwa kuti ichazobva kumba. Church iri kutarisirwa kuti ichaitwa paGlamis, you remember, pashowground apa.
Vamanase Tsvangirai vatiwo vanoremekedza chido chemukuwasha wavo chekuti mudzimai wake aradzikwe muHarare.
On Thursday, tozonochengetedza honorable kuGlen Forest, Glen Forest Memorial Park. Tazvona zvakakodzera kuti tiremekedze kuwasha because ndozvido zvavanga vakaronga vakaita izvozvo, which is fine, zvokuti hatiri kuteerera mumashure mavo makuronga papo vanga vakaita.
Vachitaurawo parufu urwu, mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vati vari kurwadzikana zvikuru nerufu urwu. Vachamisa vatiwo panofanira kunge paine kubatana munyika mukuchema mufi.
Saka maMP tinotarisira kuti achachema mumwe MP wenyika, kwete webato. Hakuna paramendi yeMDC munyika muno, hakuna paramendi yeZANUPF, kune paramendi yeZimbabwe yakamirirwa nebato reMDC neZANUPF. Kureva kuti tiri pamwe chete zvikomba zvinosangana mundiro yenhopi. Hapadi kubayana kana kuvengana, inhopi yemutese. Ende kana tichigadzira nhopi, hapana anofanira kudira jecha, ngapadirwe shuka. Ndiri kutaura nyaya, ndonyaya yaidikwa kuonekwa Apostle namai Java. She was a humble person. Munakanga ane rudo.
Mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vatumirawo mutedzeri wegurukota rezvevarwi vehondo yerusununguko vaVictor Matema Danda kuti vavamiririre parufu apa. VaMatema Danda vaudza nepfenyuro yeZBC kuti vaMnangagwa vavimbisawo kuita zvose zvavangaite kubatsira mhuri yemufi. VaMnangagwa vakatumirawo mashoko enyaradzo padande mutande ravo reTwitter nezuro. Amai Tsvangirai Java, avo vanga vave nemakore makumi matatu nematanhatu, vakakuvara zvakaipisisa mutsaona yakaitika musi wa14 Chivabvu, vamwe vanhu vaviri vainge vari motokari iyi vachibva vafira ipapo. Vachamisa vapedzera nekuimba vachiti nyika yarasikirwa nemunhu wechidiki aida kubatanidza vanhu.
Ekuti pano we are here to celebrate a life of a legend, a life of an apostle, a life of an honorable member, a life of a politician. Afa ari mudiki ari a budding politician asingati pei tariro nokuti mwari ndo anoronga zvose. Hallelujah. Hakuna zita sera Jesu ona kanado.
Ndakamirira Studio 7 muWashington.
Hurumende iri kudzinga vanhu vanodarika zviuru makumi matanhatu vakazvigarisa patsva mumapurazi pakati pa2005 kusvika pari zvino, ichiti vanofanira kudzokera kwavakabva sezvo vasina magwaro anovapa mvumo yekugara mumapurazi aya kana kuti maoffer letters. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachipa humbo pamusoro pekudzingwa kuri kuitwa vanhu mumapurazi nehurumende pari zvino, munyori mukuru mubazi rezvekurima vaRinkson Chitsiko vati pane vakawanda vari kugara munzvimbo dzisingakodzeri dzakaita semafuro, uyewo zvave kukanganisa varimi vakagariswa patsva kuita basa ravo. Vati vanhu ivavo ndivo vari kubviswa nehurumende kuti vaende kwavakabva kuti vagogariswa patsva pachitevedzwa gwara remutemo, gwara nemutemo wehurumende.
Any unsanctioned settlement on land is from 2005 to date. Those are illegal settlers who have to be removed.
Munhu wese akapinda mumunda asina offer letter ari kugara zvisiri pamutemo uye anofanira kubviswa. Munhu iyeye pane kwaakabva uye anofanira kudzokera ikoko. Hurumende yozovagarisa patsva pachitevedzwa mutemo.
Asi vati hurumende ichagadzirisa magwaro avese vakapinda mumapurazi panguva yakatanga kutorerwa vachena mapurazi muna 2000 kusvika muna 2004. Magwaro aturwa navachitsiko kukomiti iyi nhasi anoratidza kuti kusvika pari zvino pane vanhu churu nemazana mana nemakumi mapfumbamwe nemashanu kana kuti 1495 vakatodzingwa mumapurazi, vamwe zana negumi nemashanu kubva kumashonaland central, vatanhatu kubva kumashonaland East, nechuru nemazana matatu nemakumano mwe nemumwe kubva kuMidlands. Pane vamwe zviuru makumi matatu nemazana matanhatu nemakumano mwe vakapiwa matsamba ekuti vabude mumapurazi avagere kumashonaland central, zviuru zvitatu nemazana masere negumi nevapfumbamwe kumashonaland east, zviuru mazana masere nemazana matatu nemakumasere nemanomwe kuMidlands, zviuru zviviri nemazana matatu nemakumasere kumanikaland, nechuru chimwe nemazana mapfumbamwe nemasere kubva kumatebeleland south. Vachitsiko vati vanhu vese vakapiwa magwaro aya vari pamapurazi mazana matatu nemakumano mwe nematanhatu mumatunhu ese munyika. Vati pakubviswa vanhu mumapurazi pari kushandiswa mutemo wegazetted lands consequential provisions act chapter 2028, uyo unosungira kuti munhu atange apiwa gwaro kana offer letter asati avakamusha. Vachitsiko vati hurumende yakapa vese vagere mapurazi zviri kunze kwe mtemo chiziviso chekuti vabude mnanya mavuvu mna 2016 asi vamwe vakaramba kubuda vati chiziviso ichi chakapiwa zvekare mna 2017 asi vamwe vakashandisa zvimatongerwe enyika vakaramba kubuda vachitsiko vati hurumende yava munangagwa iri kupa zvakare vanhu ava mukana wekuti vabude mapurazi uye vari kupiwa mukana wekuti vakohwe zvirimwa zvavo vasati vaenda gweta rinorwira kodzero dzevanhu vatrust maanda gweta rinorwira kodzero dzevanhu vatrust maanda vaudza Studio 7 kuti vanhu havagoni kungobviswa panzvimbo dzavagere nekuda kwetsamba yabva kuhurumende chete
iro remutemo rinoti munhu haabviswi paanogara kana kuti shelter kana kuti imba yake kana kupanyirwa imba yake kunze kunge kwapiwa mutongo nedare rapedza kuongorora zvakare zvinhu zvose zvakapoteredza munhu iye sekuti pane zvaakarima here ipapo zvikada kukohwewa kuti vazive kuti vanomupa mwedzi mingani asati aenda haangodzingwi kunge imbwa kunyange mukashandisa mapurisa anonge achitoita zvinhu izvo zvese pamutemo kunze kwekunge vanhu vacho vachitodawo zvavo kuti vaende
vamaanda vati vese vari kuda kudzingwa vanokwanisa kuenda kumatare kuti varambe vagere pavari dzamara hurumende yavapa pamwe pekugara
vanhu vanogona kuenda kumutemo kuenda kukoti kuti vapuwe order yekuti vasadzingwa zvisiri pamutemo nemamwe mashoko vanongopa order inomisa hurumende kuti irege kuvabvisa zviri pamutemo kana vakabviswa zviri pamutemo zvinoreva kuti zvakare vakabviswa nenzira yekuti dare rinogona kuvati dzokai ikoko kusvikira nyaya inyu yaongororwa yatoti due process pamutemo
asi vachitsiko vati vanhu ava vanofanira kutanga vabva kuti hurumende igovagarisa patsva kunzvimbo dzinokodzera ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.
Vechidiki mubato rinopikisa reMDC nhasi vaita musangano nevatori venhau muHarare vakazivisa kuti mwedzi uno vachange vachiratidzira nekusafara kwavo nemamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata mutungamiri wevechidiki muMDC vaObase Tole.
Zvataasunga sevechidiki vemuZimbabwe ndezvekuti nyika zvayakandisunama saizvozvo isusu tichange tichipinda mumigwagwa tiratidzira kugunun'una kwedu nekushungurudzika kwedu. Nzara yauraya vazhinji, kutambudzika kuzhinji, mishonga muzvipatara hamuna, nzira dzedu chaidzo dziri kuuraya vanhu etaundi. Zvose zvitaona kuti zviri kurarama nekuda kwekuti ZANUPF ndiyo irimo muutungamiri kana kuti muutongi. Saka isusu tatenderana kuti isusu hatisi kuzoneta, hatichabatana tiri pamwe chete. Isusu tatidza kuti chaita anoti muchirungu mademonstration asingaperi kusvika ZANUPF yainda nekubata mabasa edu edemonstration. Izvi riri mumagwaro, zviri muconstitution yemuZimbabwe kuti tigone kudemonstrata nekupetishena pasection 59 yebumbiro remutemo zvinotenderwa pamutemo. Saka isu tangoti tichashandisa mutemo iwoyo kuita nzira idzodzo dziri pamutemo kusunda hurumende iyi kuti ibve kakumira kwayakaita kwekushungurudza vana vemuZimbabwe.
Munoona pane chi chasanduka here? Uyezve tinoona munguva yapfuura vamwe vanomboedza kuita izvozvo zvekuratidzira vachiwanikwa vachisungwa nezvimwe. Pane zvamunoona zvichasanduka here mushure mekunge maita zvamuri kutsidza izvi?
Shanduko ichange iripo zvamazuro kwazvo nokuti zvatatenderana izvo hatisi kuzoita chinhu chirumwe chete kana kuti zuva rimwe chete. Ticharamba tichidaro, ticharamba tichiungana neuwandu hwedu sevechidiki vemuZimbabwe kuti sunungure nyika inoyi. Kutambudzika kwatiri kuona uku kunongotisvitsawo zvekare mukufa. Raramo yatinayo zvazvino munoona kuti ukashaya chokudya mba mako nokuti chikafu chadhura unofazve. Uchinge warwara kuenda kuchipatara ungava kuparire nyatwa, ungava kuchinhoyi hospital, ungava kumupilo, unosvikako kuchinzi mushonga wemuchipatara hakuna. So pane zvimwe zvirwere zvinogona kunge zvichitorapika asi neda kuti munomu tine hurumende isingagoni kuunza utano hwakanaka kuvanhu. Mishonga hakuna. Kochiita nhau yemigwagwa yatinofamba nayo, kufamba kubva muno mungava muHarare uchienda kumasvingo unotofamba wakabatira ura maoko kutosvika inyasha dzamatenga. So mukaona zvinhu izvozvo munotonzwisa kuti tagara semhuri yeZimbabwe tiri kutorarama nekutuhwina murufu. Saka hapana chingazosiyana nekuti tazourawa tichiratidzira. So nhau yekuurawa ingavapo asi yatozanje kuti hurumende yatinayo mabara ava achasvika pakupera ende havangagoni kupfuura munhu wese ari muno munyika yeZimbabwe. Kunyange vachipfuura, kunyange vachirova, kunyange vachimusiyano hapana nekuti tagara takasungwa kare mbira dzakondo nenzara. Takasungwa kare mbira dzakondo nekushayiwa utano hwakanaka munyika yeZimbabwe. Saka kufa aiwa tagara titori parufu nechekare.
Munofunga kuti muchatanga kuratidzira uku riini?
Isusu tatotsidza kuti sevechidiki kutotanga nhasi patabuda musangano iwowo takutoita action.
Vanga vari mutungamiri wevechidiki mubato reMDC vaObase Tole vari parunare muHarare naMavelous Muhlanganya weStudio 7.
zvichakadaro kurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vaudzawo Blessing Zulu Studio 7 kuti hurumende iri kushushikana nekudhura kwezvinhu asi vakatiwo pane vamwe vanoda kukonzera kusagadzikana munyika.
Inyaya inobatikana nehurumende zvikuru nyaya yemutengo nekuti iri kuita kuti zvinhu zvese zvinge zvakakwira. Ndonyaya inoramba ichitaurwa kuti pane vemabhizinesi vari kuda kuramba vachiisa pfungwa dzekufunga kuti vanhu vemuZimbabwe vakaisa mapraizi epamusoro vanhu vemuZimbabwe vacharamba hutongi hwawakazvisarudzira pamaelections akapfuura uyewo vacharamba kugadziriswa kuri kuitwa ikonomi. Asi chikuru chatinoda kuziva ndechekuti hurumende yakavhura yatinoti democratic space government dzotaurirana iye zvino pakasainwa mutemo unonzi TNF tripartite negotiating forum. Mutemo uyu watingati social contract inoisa yakacreata a statutory instrument yekuti platform yekuti hurumende vanhu vanoshandirwa nevanhu vese vanoshanda vanogara pasi vachitaura zvinhu izvozvo vachitaura maeconomic challenges iwavo kuti tibude nemasolutions anotibatsira.
Asi kavamwe vari kutiwo mai Mutsvangwa mimwe mitemo yehurumende iri kunonoka kuzadzikiswa uyewo nyaya dzekurwisa uori nekuti hapana vanhu vavari kuona vari kunyatsosungwa vari kunyatsoendeswa kumajeri mushure mekusungwa.
Hongu vanhu vanenge vakatarisira kuti zvatakanzwa kuti nhenge akasungwa tofanira kuona akuenda kujeri but munoziva kuti mitemo inoshanda sei. Munyika mune three arms of government, kune legislative, kune which is parliament, kwoita executive which is government, kwoita judiciary. Saka munofanira kuziva kuti kana munhu asungwa nemapurisa anozoenda kukoti. Majaji ikoko kujudiciary ndokwatamirira munhu wese anoda kuziva kuti vese vakanga vachiita zvakashata munguva yakapfuura vapinde kumajeri asi iprocess.
Gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vachitaura naBlessing Zulu Studio 7. Vamwe vakapona mutsaona yemafashamu yemvura uye dutu mupengo remhepo kana kuti cyclone idai kuchimanimani vari kukumbira kuti vabatsirwe neurongwa hwekuzorodza pfungwa dzavo mune zvavakasangana nazvo muna kurume apo vanhu vakawanda vakafa vamwe vakatsakatika mhuri zhinji dzikasiyiwa dziri pamhene misha yaparadzwa. Mutoro wedu wenhauloida mumwoyo anotipa nyaya inotevera.
Vakararama panjodzi yakaitika iyi vanoti vachiri kurwadzikana nezvakaitika uye zvavakasangana nazvo zvekuti vanoda kuti hurumende uye vemachechi vave nechekuita mukunyaradza vakasara vari vapenyu. Vari memba mafukidze mumwoyo vakapona patsaona yecyclone idai vanoti zvakaitika mwedzi mitatu yapfuura zvichiri mundangariro dzavo uye vamwe vakawanda vari kushungurudzika mupfungwa zvekuti vanoda kubatsirwa nekunyaradziwa.
Vanobaridza machaplin chinchinchinyi vafundisi ngavarambe vachingouya kuti varambe vachitinyaradzira hama dzakarasikirwa bhozi vamwe havasati vaone hama dzakaenda vamwe vachiri kungochema saka hatidi kurumidza tasiyiwa tiri panguva yakaoma.
Muzvari nomita mapungwana anoti zvakakosha kuti pave neurongwa hwekuti vakawirwa netsaona vange vachinyaradzwawo nekuda kwedambudziko rakavawira.
Saka tinongokumbirawo kuna anokwanisa kutibatsira auyewo kuno kuchimanimani nekuda kwamwari. Haa tinotenda kuti zvichaita hazvo kana mwari atendera but haa takarwadziwa kwazvo kuchimanimani ronda retinaro harifi rakapora.
Kanzura kwenzvimbo iyi vaebhiti Gonyora vanoti nyaradzo kubva kumasangano akasiyana-siyana kana kungave kuhurumende chaiyo kwakakoshera kuvagari.
Takanangana nenyaya dzekushimanimani ndinofila kuti shimanimani yini makaita kunga mumadhaka chaimo chaimo izvitoko wanhu pfungwa dzavo dzakapikidugwa kudaio.
Mumwe womugari wekushimanimani vatitus tusu vanoti kunze kwekuda nyaradzo hurumende ngairambe yakavhura meso kuti vakakodzera vawane rubatsiro sezvo kuchingova nedambudziko reuori mukugoverwa kwezvinhu. Reverend Abisha Chutsi vechechi Anglican kwamutare vanoti sesangano vakatotanga kuita mabasa ekubatsira mukunyaradza mhuri dziri kuchipinge uye chimanimani nekuvaitira zvirongwa zvecounseling uye neminamato svondo yoga yoga.
Ndinofara kuti machechi eManicaland akabatana inonzi churches in Manicaland yakaitawo saizvozvo. Isusu chechi yedu seAnglican takaitawo basa iroro tiri muprocess yekuti vanenge vachida counseling turamba tichipa counseling pane vanoenda enda pano anotogara kudhuza ikoko anogara kuchipinga mufundisi anogara kuchipinga anotoramba achivisitira mafamilies akatambudzika akasangana nedambudziko rero saka twita basa redu chairo sechurch tirikufara kuti zvikumbiro chavo chiri kuzadziswa nekuti basa racho takatoritanga kare ende tiritori muprocess riri kutofamba
Mukuru wezveutano mudunhu reManicaland Dr. Patron Mafaune vanoti nhengo dzebazi rezveutano nekurerwa zvakanaka kwevana rine vashandi vari mundima vakabatana nemasangano anoshanda akazvimirira kuita mabasa ekunyaradza vakawirwa nedambudziko kuchipingei nechimanimani Chiremba Mafaune vanoti vanofara zvakare nekushanda nemachechi ayo vanoti vari kubatsira munyaya yekupodza marwadzo kune vakararama pakawirwa netsaona kuvagari. Ndakamirira Studio 7 kuchimanimani ndini Loida Moyo.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muBotswana zvaratidza maonero akasiyana siyana mushure mekunge dare guru remunyika iyi rapa mutongo wekuti zvavipa mutemo kuita zvehungochani. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Mudanho rakashamadza vamwe pasi rose, vatongi vatatu vedare guru reBotswana vaAbednego Tafa navaMike Oliburu pamwe chete naMai Jennifer Dube. Vapa mutongo wekuti zvekamu ze 164 subsection A, 164 subsection C ne 165 uye 167 zvemitemo yenyika iyi zvange zvichimbunyikidza kodzero dzevanoita zvehungochani. Zvikamu izvi zvanga zvichirambidza kuita zvepabonde kwevanhurume kana vanhukadzi vega uye ainge abatwa achiita izvi aigona kutongerwa kugara mujeri kwamakore manomwe mujeri. Rakanangana nechikamu che 167 mumutemo weBotswana, dare guru iri rati zvanga zvisipa mutemo kuti vanhukadzi kana vanhurume vanoita zvepabonde varangwe nokuti izvi zvinoitikira muchiwande kwete pazere vanhu. Vakane Youngman, mukuru wesangano rengochani muBotswana, vapembedza danho ratorwa nedare guru reBotswana.
So this law basically just puts us at par with the community, the rest of the community. It was not about asking for any extra special rights, no.
Gweta ranga rakamirira vesangano iri vatsiya murandau vanoti hurumende yeBotswana yakafanira kuchichengetedza kodzero dzevanhu ava kubva nhasi. Zvichakadaro, zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muBotswana zvinoratidza maonero akasiyana siyana mushure mechiitiko ichi. Vamwe varumbidza hurumende yeBotswana asi vamwe vashoropodza danho ratorwa iri. Mumwe warumbidza chiitiko ichi ndiva Allen Devere avo vanotambira chikwata chemitsimu club sporting club muGaborone vachiti chiitiko ichi chidzidzo kune dzimwe nyika.
Zvichienderana kuti ikokoko kuZimbabwe ndomamira zvakaitawo here. Asi iye zvandimonona zvakaita sekuZimbabwe havanyozvikurudzira nditi. Asi zvikange zvichitwa nemamwe countries zvinokwanisa kusvika vakusvika pakuona kuti zviri right vanokwanisawo kuzvibvumira. Simaonero angu inini.
Vadewere vaenderera mberi vachiti zvanga zvakakodzera kuti nyika yeBotswana ibvumire chiitiko ichi sezvo ine vanhu vazhinji vanoita zvehungochani.
Panguva inoti kuita zvakanaka bhozi vazhinji vacho vamunomu vazhinji vacho amagays handiti. Saka its like mune muchivabatirira zvavari kuda ivo.
Asi muzvare Joylin Tambouga vanoti chiitiko ichi chinonyadzisa uye Botswana yabvumira vanhu kuti vaite mashura asakamboonekwa munyika kunyanya muAfrica.
Mwaranga tsamwa
chaizvo
mwarano tsamwa vanokutukai matukirwe mamwe hamusazii kuti munotukwa zvakadii hazviiti.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho chisina kuda kudomwa nezita chaudza Studio 7 kuti zvaitika mudare guru reBotswana mahumbwe chaiwo. Nyanzvi munyadzi kodzero dzevanhu uye iri mudzidzisi wemutemo paGaborone University College of Law and Professional Studies vatakudzwa matambo vaudza Studio 7 kuti Botswana yaratidza kuti iri kuseri panyaya dzezvekuchengetedzwa kukodzero dzevanhu kana zvichienzaniswa neZimbabwe.
Zimbabwe ichiri ne a very long way to go before they can legalize nyaya gays and lesbians. There's a lot of healing that needs to be done socially and economically, but I'm just saying that Zimbabwe was still a long way.
Bumbiro remutemo weZimbabwe haribvumidze kuroorana kwengochani. Vaimbo vemutongamiri wenyika vaRobert Mugabe vaigara vachinyomba ndokufananidza vanoita zvipaponde iri vanhu vamwe chete neimbwa vachipika kuti izvi hazvingabvumirwe muZimbabwe. Vamunangagwa vakati vanotevedzera bumbiro remutemo riripo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muno muFrancistown muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Ruzhinji rwevana veZimbabwe ruri munyika nekunze kwenyika rwagara ruchichema-chema nemashandisirwo arunoti ari kuitwa mari nehurumende, izvo zvinonzi zviri kuita kuti irambe ichipinda muzvikwerete. Asi mashoko akaziviswa svondo rapera negurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube ekuti vakasara vaine mari ingada kusvika mamiriyoni mazana mashanu emadhora muhomwe mavo mumwedzi mitatu yekutanga kwegore, mucherechedzo wekuti zvinhu zvinenge zviri kunaka munyika. Asi mashoko amuzvinafundo Muturi Ncube anenge asimudzawo maonero akasiyana-siyana muvanhu. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti mashoko avamutuli aya anogona kuratidza sekunge zvinhu zvagadzirisika munyika, asi chiripo ndechekuti mari yacho inenge isina kuwanda kana pachitariswa inflation, iyo vanoti inoisiya yave shoma-shoma.
Hongu improvement iripo, asi munofanira kuyeuka kuti zvinji yacho inonyakukonzereswa nenyaya yeinflation. Saka wakabvisa ifeke inflation inonoti in real terms inenge isiri mari yakanyanya kuwanda.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vaLuxon Zembe vanoti kupemberera mashoko akadai kupemberera nhava izere mhepo, nekuti kana nyika yakaita seZimbabwe ichiti yakasara nemari muhomwe, izvo zvipatara zvayo zvisina mishonga zvinoreva kuti pane pari kukanganisika.
Hatingapemberi tichiti zvinhu zvaakufamba zvakanaka. Hazvisi kufamba zvakanaka, zvinozoti zvaakufamba zvakanaka, zvipatara zvaakufamba zvakanaka, madhokuta nemanesi ari kubhadharwa, mishonga irimo, vanhu vachiti vaenda kuchipatara vachiorapwa.
Mashoko avaZembe aya anotsigirwa neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vachaosi Mutasa. VaMutasa vanoti uyu hausi munongedzo wakanaka wekuti Zimbabwe yasara iine mari muhomwe mukati memwedzi mitatu yekutanga kwegore, sezvo mitengo yezvinhu zvinobata vana veZimbabwe zuva nezuva iri kuramba ichingokwira, asi mihoro yavo isina kwairi kuenda.
Hausiri munongedzero wakanaka, nekuda kwekuti chiri kukoshesa vanhu kushanduka kwemagariro avo, kuti vari kuwana here zvavanofanira kuwana zviri kuvabuditsa muurombo.
Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato reZANU-PF vagadzira chirumhanzu, vanopesana nemaonero evakawanda vari kuti hapana shanduko. Vachirumanzu vanoti zvakaziviswa navaMuturi Ncube zvinoenderana nemabhuku ehurumende zvichienderanawo nebhajeti regore iroro. Vanotiwo kubhadharwa kwavakaitwa mutero nevana veZimbabwe kwave kubatsirawo kuti nyika iwane mari, pamwe chetewo nemimwe mitemo iri kuitwa nehurumende yava Emmerson Mnangagwa yekugadzirisa nyaya dzezveupfumi.
Zvinotaura minista vaMuturi Ncube ndo zvinoindirana namabhuku, kana tichitarisa kuti mabhuku ehurumende income statement yacho yakamira sei, expenditure yacho yakamira sei, namabhajeti anga aitwa. Saka ndokuona kuti pane surplus kana kuti pana magain.
Mari zhinji inopinda muhomwe yehurumende inonzi iri kuperera kumihoro yevashandi vayo, izvo zvinonzi zvinozoisiya isisina cheuviri. Vakawanda vanoti kusvika zvipatara zvemunyika zvave kukwanisa kuwana mishonga, vana veZimbabwe vachikwanisawo kuwana chekudya kaviri pazuva, hurumende ichine mutoro mukuru kwazvo kugadzirisa nyaya dzezveupfumi. Vateereri, musakanganwa chirongwa chevechidiki cheThe Connection na 8pm nhasi, apo tiri kutarisa nyaya yekuti vechidiki vanga vana sei mabasa, asi tichitarisa zvakanyanya munyaya dzekurima. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mwanasikana wemushakabvu vaMorgan Tsvangirai, amai Vimbai Tsvangirai Java, votarisirwa kuvigwa muHarare. Vanhu munyika vochema-chema nekudzura kwezvinhu kunyange hurumende iri kuti iri mugwara panyaya zvekugadzirisa upfumi hwenyika. Dare repamusoro muBotswana rotendera kuitwa kwezveungochani munyika iyi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mwina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesibili mhlaka 11 kunhlangula 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
oso ngendaba ye crisis udubulise elizweni ikakhulu indaba zomkhonomi lapho thina njengabatsha esiphumekela ama resolution ukuthi kuzafanele ukuthi ke sihlangane lezampf street nemgwaqweni sitshengisela.
Abasakhulayo be-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bathi bazangena esitaladeni betshengisela phezu kokutshabalala komnotho okuqhubekayo.
Idolobho lakoBulawayo lithanda ukwazisa izakhamizi ukuthi idamu u-Aphancema li-decommissioniwe with effect from i-Saturday u-8 June 2019. Good dam level engu 4.04%.
Ikhansili yakoBulawayo ithi isimile ukudonsa amanzi edamu le-Aphancema ngoba selilamanzi amalutshwana kakhulu. Umthethwandaba waphezulu kweleBotswana namhla unqume ukuba akuseyilo icala ukuthandana lo muntu olobulili obufana lobakho kumbe izitabane. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo bebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bathi bazangena esitaladeni betshengisela phezu kokutshabalala komnotho okuqhubekayo khona abathi kubangelwa yikwehluleka kukarhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphume emhlanganweni lentathela izindaba owenzelwe esigodlweni sebandla le-MDC eMorgan Tsvangirai House eHarare ngemva komhlangano wohlangothi lwabatsha olwe-Youth National Council. Umkhokheli wohlangothi lwabatsha uTerera Isithole uthe intsha izinikele ukumelana lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngokutshengisela ezitaladeni uhlelo olulakho ukuqalisa kuyona le nyanga.
We will not accept this rubbish. Indeed, this is rubbish. We said this to Robert Mugabe, and today we say it again to the man by the name Emmerson Mnangagwa. Yes.
Asisoze samukele leyo ngcekeza. Ingcekeza le sakutshela uRobert Mugabe, njalo namhlanje silapha sikutshela u-Emmerson Mnangagwa. Ngemva kokuba sihlanganele njenge-National Council namhlanje, sazisa uhulumende lo ukuthi amalanga akhe siyanele. Sizakuba sitshengisela ngokungasutshiseki kwethu ngendlela uMnangagwa asengezelele ubuyanga ebantwini beZimbabwe.
Unobhala ohlangothi lwabatsha kubandlaleli uMnumzana Ostalo Siziba uthi lokhu ngokunye kwaba kuqoqe njengenkokheli entsha esanda kukhethwa abazakwenza ukuletha inguquko elizweni.
Press conference le ibingeyokukhuluma le media intatheli izindaba nge-National Council esihlangane namuhla njengama-youth eZimbabwe yonke siqedisa umsebenzi we-Congress ethi sayenza ngo-May. Lapho-ke sikhulume oso ngendaba ye crisis udubulise elizweni ikakhulu indaba zomkhonomi lapho thina njengabatsha esiphumekela ama resolution ukuthi kuzafanele ukuthi ke sihlangane lezampf street nemgwaqweni sitshengisela.
Umthetho owethulwe nguhulumende ngemva kodlakela oluqhamuke ekutshengiseleni lukazibandlela ukuvimba ukutshengisela ukubikwa uzakwenza kube nzima ukuthi intsha le ifeze lokhu. Kodwa umfukasiziba uthi lokhu bazamelana lakho emthethwandaba kanye lakudayela ephalamende ngoba kululungelo lomuntu wonke phansi kwesisekelo sombuso welizwe.
Sizayichallenja emadala ephalamende, emadala ephalamende lasemadala elizwe emakhodi.
Kunjalo nje amalunga ohlangothi lwabasakhulayo be-MDC ethule amazwi enduduzo emulini kamuyi unkosikazi Mbayitswangira Ijava obhubhe izolo esibhedlela se-West End eHarare. Intsha le ithi idanise kakhulu ngokulahlekelwa ngomunye wabo obekhuthele ekusebenzeleni ibandla lelizwe lonke. Unkosazana Musa Dube ongomunye wabatsha uthe balahlekele ngosifazana okade isibonelo esihle kwabatsha.
Hayi, thina njengamayuta we-MDC sikhathazekile ngokubhubha kukaVimba Tsvangirai, ngomuntu owayesebenza lama-youths kuhle. Wayethanda sibili ukuhamba phambili ngomsebenzi wabatsha. Hayi, sibili sibuhlungu, sikhathazekile sibili ngokubhubha kwakhe.
Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa laye namhlanje wethekele umuzi womdeni kamuyi lapho aduduzane lezinye iziphathamandla zebandla le-MDC kanye labemuli yonke izihlobo labangane. UChamisa uthe kulusizi ukuthi ibandla le-MDC lilahlekelwe njalo ngomunye wakumdeni kaTsvangirai izinyembezi zokukhala umuyi owasungula leli bandla uMorgan Tsvangirai zingakawomi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Ikhansili yedolobho lakoBulawayo ithi isimile ukudonsa amanzi edamu le-Aphancema ngoba selilamanzi amalutshana kakhulu. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ikhansili yedolobho lakoBulawayo yethule umbiko othi sebemise umsebenzi wokudonsa amanzi kudamu le-Aphancema kulandela ukwehla kwesilinganiso samanzi ngenxa yokungananga kuhle kwezulu nyakenye. Isikhulumi sekhansile edolobho lakoBulawayo unkosazana Bonyiwe Ngwenya uchasisa kabanzi ngaleli nyathelo.
Idolobho lakoBulawayo lithanda ukwazisa izakhamizi ukuthi idamu u-Aphancema decommissioniwe with effect from Saturday 8 June 2019 ku dam level engu 4.04%. Idolobho lakoBulawayo lisele lamanzi amadamu angu 5 out of 6 lawa esasiwasebenzise. Sisele lelo wancema uMzingwane, Insiza, Mchabezi le Inyankuni. Okwanamhlanje kuyi Tuesday 11 June 2019 i-capacity yamadamu ethu wonke yi-50.70%.
Unkosazana Ngwenya uthi ukwabelwa kwamanzi evalwa ngezinye zezikhathi kuzaqhubekela phambili ngendlela ekhona manje.
I-City Council yakoBulawayo thanda ukwazisa izakhamuzi ukuthi i-program yethu ye-watersheding esikiyo e-48 hours ihlezi injalo. Izakhamuzi ziyakhuthaza njalo ukuthi ziqhubeke zisebenzisa amanzi ngendlela enhle. Isizathu sokudecommissiona ukuthi i-dam lethu Aphancema bese liku 4.04%, okusho ukuthi idolobho kalisenelisi ukuthi likhe amanzi from i-dam lakhona ngenxa yokuthi amanzi abesemancane kakhulu. E-Epping Forest i-project yethu lokhu iqhubeka isiya phambili, sikhangelele ukuthi lapho yaphela khona sizathola an extra 10 megaliters of water towards amanzi anathwa ngoBulawayo. Okwakhathesi siyabhompa amanzi from amabohola seNyamendlo.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosazana Soneni Nyoni ukhala ngokuthi lokhu beqhubekela phambili bebhekane lodubo lwamanzi.
Nasihlala emakhandeni, amanzi ayahamba. Njengoba ngikhuluma nje, ahambe izolo ekuseni ngabo 8 aze buya kusasa ngolwesithathu ngabo 8 futhi. So ayi, indaba yamanzi leyahlupha kakhulu. asazi usizola khona sizaze siluthole nini njalo ngizwa ngathi uthiwa uncima angazi ukuthi bazakuhambisa njani okuyindaba kwakhona kodwa hhayi silodubo olwamanzi sibili ezibhorane akulazibhorane lapho engikhona vela kulazibhorane izibhorane safa nokuthi bazosilungisisa ababuyi ukuzosilungisisa so hayi sisebunzimeni ngamanzi
ukwabelwa kwezakhamizi amanzi bevalelwa okwamahola angamashumi amabili lane edolobheni lakobulawayo kuqhubekela phambili kulamadamu amahlanu asebenzayo okwamanje abalisa elelowancema umzingwane insiza imchabezi le inyankuni yiwo aseselamanzi anathwa ngobulawayo njalo okwalamuhla ebekusilinganiso esiphezu kwamashumi amahlanu ekhulwini ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abacuphi bakahulumende ama-CIO bathi sebethwa uxolo abacuphi bakahulumende ama-CIO babikwa sebethwalise iziphathamandla zenhlanganiso yedumiso Dabengwa Foundation nzima osokubangele ukuthi umkhokheli walinhlanganiso umnumzana Mthulisi Hanana abaleke elizweni ayephephela kwelinye ilizwe elingomakhelwane. UHanana wethula amazwi asola uhulumende kumbuthano wokukhumbula umoyi umnumzana Dumiso Dabengwa enkundleni yeWhite City ekupheleni kwenyanga edluleyo. UHanana uthi kusukela mhla lokho yena lezinye iziphathamandla zalinhlanganiso sebedlala umacathelana lama-CIO asetshona ebalandela ngezimota ezingelamanombolo ama-number plates. UChris Kande Studio 7 uxoxele uHanana ngalolu daba.
Ngeze ke ngikhonfeme ukuthi ngamapholisa amapholisa ngokwazi ukuthi iZimbabwe Republic Police ngoba indlela engidingwa ngayo ayihambelani le ndlela amapholisa adinga ngayo umuntu. Ngathi siqala ngesonto umvulo lwesibili olwesithathu bekulesi mota ebezihamba zisilandela lapho ngiyakhona le ndlini kwesikhathi othole zibhake phandle nxa ngifika ngensondela kizobangena emoto zobakhona abahambe. So ngokonakana kodwa sacabanga ukuthi ngabantu be-intelligence saqala uku-engage nje abanye abantu esibaziyo abakade bengasincedisi esikuthola ngabantu be-intelligence engakwaziyo ukuthi i-military intelligence kumbe i-CIO yona ngokwayo. Namuhla ehofisini ye-foundation ekuseni bekule moto ezimbili ezimhlophe ama-Hilux ama-Twincab angela ma-number plate abebhayile phandle kwegate. So namuhla ngikhuluma so abantu be-foundation abasebenzanga ukuthi nxa befika ehofisini bathole kule moto ezinjalo bahle baphendulwa
lihambile yini emapholiseni ukuthi liyobika ukuthi libona ungani liyalandelwa
emapholiseni bonke asikayenzi i-report ngezizathu ezithize. Okwakuqala nxa ukuthi siyesabela impilo zethu nxa sesizatshela amapholisa ukuthi liyalandelwa bayapaka ezindlini so kumele sichaze ukuthi sihlala ngapi ngoba sesisonke sesisukile ngkhaya kukhona umuntu ohlala ngini sesihlala kwezinyizini. So amapholisa ukuze asivikele kumele siqale sikhulume ukuthi sihlala ngapi okungaka ukuthi abantu abancane bangakahulumende angikholi ukuthi amapholisa angenelisa ukusivikela. Noma kunjalo izolo programs officer wethu kwakhuma lo-minister of state uJudith Nqube was advised ukuthi senze i-police report but we feel it's a formality nje sasiphonga ukwenza ukuthi kuthiwe sikwenzile kangibone ukuthi ungasiphathisa njani kungasenani kusasa sizayenza abasele ekhaya bazayenza i-police report ukuthi siyalandela but asibone kuyinto engasiphathi.
Umnumzana Mthulisi Hanana ngumkhokheli wenhlanganiso yedumiso Dabengwa Foundation obexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7.
Yebo. Faka somuhle. Mina ngingumike hobe weStudio 7. Ngithanda ukunxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo siphatha udaba lokusilela kwemisebenzi elizweni. Sigxile kakhulu ekuthini lolu dubo luphatha njani abasakhulayo. Balakho na ungena kubhizimusi lokulima benelise ukuziphilisa kulokumelela ukuqhatshwa ngabanye abantu. Sikhangile ukuba labakugatsha lukahulumende lwezokulima kuhlelo besichathakela abakwenzayo ukucebisa abatsha ngokuzisungulela umsebenzi kwezokulima. Abafisa ukungena kuhlelo thumezani umlayezelo kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lingasixhuma njalo enkundleni yokukhulumisana ebelenjini efacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Hayi zulukantaba, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM. Bye bye.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa kwelebhilitane aweScotland Yard asebophe u-Altaf Hussein, umkhokheli webandla eliphikisayo kwelePakistan. UHussein oleminyaka engamashumi ayisithupha lasithupha yokuzalwa wabaleka elizweni lakhe ngomnyaka ka-1992 ekuhlaselweni kwesigodlo sebandla lakhe, kodwa ubikwa etshotshozela abasekeli bebandla lakhe ukuqhuba udlakela kwelePakistan. Inkampani yezemitshina lolwazi lwakulezi nsuku eMicrosoft ithi ngokusungula izitishi ezimbili ezwekazi le-Afrika kuveza ukuba sebecabange ukuqhelisa umsebenzi walinkampani kulelo zwekazi. IMicrosoft isungule isitishi phansi kohlelo lwe-Africa Development Centers edolobheni le-Lagos kwele-Nigeria, lase Nairobi kwele Kenya ngokwenkwezi lonyaka. Osomabhizimusi labantu makhaza bathi ukucitshwa kwamandla kagesi mahlayana elizweni kuphazamisa imisebenzi yabo, njalo sokubangele ukuthi belahlekelwe impahla enengi. Lokhu kwenzakala inhlanganiso yabulawayo Progressive Residents Association iqhube umhlangano namhla lenkampani yeZimbabwe Electricity Transmission Distribution Company icubungula lolu daba. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Melusi Moyo, ongusomabhizimusi njalo eyisiphathamandla salinhlanganiso, usichasisela okuqhubeke kulo mhlangano.
Ungitshayela nje besibize umhlangano omkhulu silawo abantu bezesa khona lapha abaye babakhangela ngalokhu. Izakhamizi bezikhonona labo samabhizimusi bekhonona ngakho lokhu ukuthi kakula insurance ebakhona. Basebethembisa ukuthi bazazama ukuthi banike abantu i-timetable ukwenzela ukuthi abantu babekwazi ukuthi ahamba nini. But okusuka kube luhlupho ukuthi i-timetable yangakhona iyazazi bengayilandeli bona apho ngokuhamba ngelanga elicabangela ukuthi angaba khona. Zingathi besibize nje ama-stakeholders wonke, iVESA ibikhona, labekhansili bekhona, sizokhuluma ngenhlupho zonezi ezikhona besifuthi bazochazisela izakhamizi ukuthi i-load shedding yabo imi njani, njalo bakwenza kanjani ukuthi ngaze amagesi ahambe abantu bayaqhubekela phambili lokhu behlawula.
Uthi abantu bathwele amagabha avuzayo ngokucitshwa kwamagesi mahlayana.
Ngoba kwesinye isikhathi athi nxa ecitshile, nxa esebuya abuye umlilo usumnengi, sokucina kusitsha impahla ezisebenzisa amagesi. Njalo lingananzelela osomabhizinisi abaningi bathengisa into ezonakala masinyane, mhlawumbe ayahamba okwesikhathi eside becina belahlekelwa yinzuzo ngoba into ezinjengezikhebo lokunye nje ufuna ukuhlala kusefrijini nxa esephenduka kuyabe sokonakele. So yindaba ehlazimulisa umzimba sile ekabuhlungu kakhulu kubosomabhizimusi ngoba bayalahlekelwa kakhulu izinto zabo ababezifake kumafrija.
Amazwi akhe agcizelelwe yingcwethi ecubungula ezombusazwe, umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo oseGwanda.
Bona original abantu babethe bacitsha 10 hours a day but oso kwesizakala kathesi normally nxa becitsha eGwanda bacitsha ngo-6 ekuseni until 10 PM, I think about 3-4 days a week. So hayi, into yangibona is just too much vele akwenzela kusebenze. Ungakhala special thina eGwanda sisebenza nge-mining. So ngabe cithile amagesi everything ye-mining yabe kusebenzile, akurati esingayenza kungena amagesi ngoba sila capacity engangeyamamayini amakhulu yokuthenga ama-generator amakhulu ukuthi ungaze cithe amagesi silbarelokiberana. Lazathola ukuthi ama-line amamayini amakhulu bawa-isolate thina ama-small scale miners, then sisala singasasebenzi. Yonke into yabe down, ama-stamp mill, everything will be down.
Umnumzana Fuzwayo uthi iningi alenelisi ukusebenzisa okunye okunjengesolar energy kumbe ama-generator.
Ama-generator bengazobela wakakuncedi because le fuel ama-generator kayikho. Kake kwanda we can go 2 weeks singela fuel, amagesulu amagaraji okungu-4. So ongakwanisa ukuthi angabi le fuel. So ngazobe le generator it doesn't have like thina ama-farmers sometimes masithelela siyaceda days singatheleli ngoba singela fuel ama-generator. Ngizwana ifuel ibuyile ungathelathenga nge-jerican ukuthi uyothela ipump yokuthelela ngabafuni kokuthelela. So the situation yangkhona is very complicated. Asebengani bayasurvivor abantu sebeze bezifakela ama-solar ezindlini because kwe-electricity akusasebenzi lo. So kwele abantu asekwenza nje kukho ukuthi kungama-solar light okuncane okokuthi alighte maybe 1 room, 2 rooms akhonele ukuthathi phone. So ma-solar lana amakhulu othi ungathi ungakwazi ukuteka ukuthi ne-blight ama-fridge lama-TV lawo ka-afford-ek. Ngoba nxa usufuna i-solar engawo yi-about 10,000-15,000 rand. Ukuthi ulayithi yonke ulayithi ama-TV ulayithi ama-fridge.
Umnumzana Melusi Moyo uvumelana lo mnumzana Fuzwayo.
Ye, bakhona abanye abasebenzisa ama-generator njengendlela yokuthi mhlawumbe nxa esihambe isikhathi eside, but konke lokho kuyabe kusiba yi-cost ngoba kuzamele uthenge amafutha e-generator ukuthi nxa amagetsi engasekho abe khona ubuye ubhadale amagetsi ngoba abantu bamagetsi kabayekeli ukucharja ngenxa yokuthi bayenze i-load shedding babe lokho bekucharja. So osomabhizinisi bagcina behlawula engingathi ngokuphindiweyo nxa sebethe badinga into ezinjengama-generator lokunye ukuthi bakusebenzise ukuthi bakhavise umonakalo wabo ubehlele ngendaba yokuhamba kwamagetsi.
Inkampani yamagetsi yethule umbiko namuhla ixolisa izigaba ze-Eastern, Southern, Western regions lapho okucitshwe khona amagetsi namuhla. Isithi lokhu bekuliphutha nje njalo omanjinela babo basalungisa lolu hlupho. Indawo lezi zigoqela iMaswingo, iBikita, iGreat Zimbabwe, iChirumanzu, iZwishavani, iGwanda, iBubi, iBaitbridge leChisumbanje. Umphathintambo obona ngezamandla amagetsi umnumzana Fortune Chasi ubikwa esithi kulenhlelo eziningi ezilandelwa nguhulumende ukulungisa udaba lokucitshwa kwamagetsi mahlayana. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, nginguSithandekile Mhlanga.
Umthethwandaba waphezulu kwele Botswana namuhla unqume ukuthi akuseyilo cala ukuthi abantu abalobulili bunye bathandane. Ele Botswana liba lilizwe lesithathu ezwekazi le-Afrika eselikubeke sobala emthethweni ukuthi lihlonipha amalungelo ezitabane. Intatheli zindaba e-Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abathandana ngobulili obufanayo kwele Botswana babuye ngobunenge emthethwandaba waphezulu owe High Court eHebron ukuzokuzwa umahluli uMichael Liburu esethula isinqumo sokuthi akuseyilocala ukuthi abantu abakhethe ukuthandana ngobulili obufanayo, owesilisa ethandana lowesilisa, lowesifazana ekhetha ukuthandana lowesifazana. Kuqala bekulicala kwele Botswana ukuthi abantu bakhethe ukuthandana ngobulili obufananayo loba ukungena emacansini belakho ukubotsha bevalelwe ejele okweminyaka efika isikhombisa. Umahluli Liburu esethula isinqumo sakhe uthe isikhathi sesifikile ukuthi kunanzwe amalungelo abantu bonke kungakhathalekile ukuthi balihlekana. Uthi uhulumende angeke aqhubeke esiba lipholisa emakamelweni abantu abadala. Udaba lolu lwaphanyekwa isifundi sekolitshini ye-University of Botswana umnumzana Litsweletsi Mochitiemang owathi abathandana ngobubili obufananayo kumele bavunyelwe kungela mthetho ebanqabelayo. Igqwetha elimela uMotsitiemang kanye labanye bakhe umnumzana Tshiamo Ranyantau wamukele ngenjabulo isinqumo somthethwandaba.
Akusoze kube lobandlululo phezu kodaba lokuthi umuntu ulala lobani kusukela namhla kusiya phambili. Isinqumo esilengqumela phambili engithemba ukuthi sizajatshulelwa umhlaba wonke jikelele.
Kukanti isikhulumi sabathandana ngobobulili obufananayo umnumzana Kane Youngman uthi bona kade bengaceli okuningi umthethwandaba kodwa ukuthi labo baphathwe njengabo bonke abantu.
Lokhu kusibeka endaweni efanayo labo bonke abanye abantu. Besingacele okuningi okumangalisayo, besicela nje ukuthi lathi siphathwe ngokulinganayo njengabanye abatswana kuphela.
Owe Zimbabwe okade semthethwandaba ukuzalalela lolu daba umnumzana Vumani Madlela uthi lolu daba olusegudwini luthindaba iZimbabwe abaseBotswana abathandana ngobulili obufanayo.
Bakhona abakithi uthola ukuthi ngama-homosexuals kade besesaba ukuthi babonakale emgceke ngenxa yokuthi bangabotshwa, kodwa kathesi balakho ukukhululeka noma nje besazi ukuthi ekhaya eZimbabwe kakuvunyelwa.
Ele Botswana ngokunanza amalungelo alabo abathandana wobulili lilandela ukunyathela elathathwa ngamazwe abalisa elangola kanye lele Seychelles. Ele South Africa kade lananza amalungelo abantu, kukanti le Zimbabwe alifuni kuzwa phezu kodaba kwalolu kulandela ukuthi owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe abathuke esithi bayedlulwa la izinja kanye lengulube. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Uzulu endaweni esitshiyeneyo zelizwe ikakhulu emaphandleni uthi usehlaselwe indlala ngamandla, njalo okwenza umumo ube mubi kakhulu ikuthi ukudla sokudula kakhulu ezitolo. Ilizwe libhekane lokutshabalala komnotho osokulesikhathi kusehlula uhulumende ukuthi akuphathe njani. Inhlanganiso ezibona ngokwabela abalambayo ukudla zithi bangena kuzigidi ezinhlanu abantu abadinga ukudla eZimbabwe lonyaka. Uhulumende yena wazise namuhla ukuthi ugatsha lweGrain Marketing Board soluzathenga umumbu kubalimi nge-242 RTGS dollars ithani ngalinye. Sibuze owake waba ngumeli wenkayiSouth edalele ephalamende umnumzana Bednico Bebe ukuthi ubona intengo entsha le ihuga abalimi yini ukuthi bathengisele iGMP umumbu wabo.
Ungakhangela kule ndlala enkulu kakhulu elizweni, kule ndlala enkulu kakhulu elizweni kutsho ukuthi-ke labo abalimileyo abalomumbu abalutshwani zibona bengawuhambisi-ke e-GMP ngesizathu esinye. Impilo esiphila kuyo sikhangele sonke nxa siyikhangelisa siyiqathanisa lokuphila kwabanye abantu kwamanye amazwe, siyikhangele nge-US dollar. Njalo i-US dollar ngesiZimbabwe esiyiso sona, i-US dollar yiyo i-official currency esiyisebenzisayo kathesi. I-RTGS i-surrogate currency. So ukuthi ukuthi njengoba kuvele kule shortage le, bekungakuhle ukuthi uhulumende nga ufake-ke intengo yemumbu uthathwa ngokuthengwa kuma-farmers, eyiza ngabe uyifake nge-official exchange rate versus ukuthi nxa engabe emphotha umumbu yena uhulumende uzawungenisa ngemalini. Ngaleso sizathu-ke bekuzaba nokuthiwa-ke balance of forces. Khathesi-ke aseke okudalwe nguhulumende kuyatshengisa ukuthi kabazange bafake ubuchopho obupheleleyo, ngoba kuzadala ukuthi abanye abahlakaniphileyo abalimileyo bazayekeli ukuhambisa umumbu wabe-GNB kodwa bawuhambise kulabo abazabanika imali eyiza nge-US dollar or nge-exchange rate eyihluka i-US dollar beyiqathanisa-ke umumbu nxa singabe siyimpota sikulethu eZimbabwe ithani iyimalini. So yingozi engiyibona-ke ikhangelwe nguhulumende leyo abangazange bakucabangisise kuhle lapho ngokuhlala bathi 240 kodwa i-240 RTGS ngempilo nangokukhwela kwezinto nangento yonke nje ukuphila kwabantu kayimusi ngaphi umlimi ukuthi athengise ithani lonke nge-240.
Enkayi khona umi njani umumo wendlala?
Umumo kawumanga kuhle ngoba indlala ibhasile, abantu bathele ngamabele balutshwane abavunileyo. Ngoba lezulu khona bebesinga nje sigqagqa lapha nalapha, ababe nenhlanhla bathi gqala fika badobhadophile kodwa balutshwani kakhulu kangabalwa. Iningi lonke kuthile kuthele emasimini abakwazi ukuthi bakhangele ngayo.
Umnumzana Bednico Bebe wake waba ngumeli wenkayiSouth edalele ephalamende. Kwaneleke mthwakazi omuhle likhumbulelwe uyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Lilo Mike Wobe. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.